vakande miri basa riri kupfuurire mberi data riri kusouth park kubva taende kubudiriro 5 tanyanya kutarisana nenyaya yekugadzirise masuweji akaputika nekuda kwekuti anga asi kugadzirwa kwenguva refu saka tahaye maexperts nyanzvi dzatigadzirire masuweji akati kuti kubudiriro uko tichadzoka zvakare tichindobvise marara akaungana mumadump sites.
Muri kutaura kuti mahaya nyanzvi munodii kushanda nekanzuru since kanzuru iyoyo ine basa iroro?
Kanzuru takataura navo vakati ivo havasi kukwanisa zvachose, havana kapasiti yekuti vanga vachizviita nyika yese kana kuti nzvimbo dzese dzemuHarare. Saka vakati vangarivhume pamunokwanisa kutobatsira batsira iwo. Saka ndo sakeno tiri kuvabatsira tiri kuita nekuti ivo vari kuti havasi kukwanisa kunge vachiita kwese.
Maimborambidzwa nemapurisa kuenderera mberi nebasa rekutsvaira irori nekugadzira zvamuri kuita izvi, iye zvino muri kushanda sei nemapurisa?
Pari zvino havasi kutisunga sezvavanga vachiita kumashure, asi vanouya kuno vevanhu vanongouya tisi kuona kuti ndiva nani, votoratore mapicture, pamwe pacho vanongoya votendera nemota dzavo zviya zvokungoedza kuita sekuti kune kutichisira. Asi isu haiwa hativhunduke hedu, tinopfuurire mberi nebasa zvakanaka tisingambochisidzirwi, hatiche kusungwa handi hatiche kuchisidzirwa.
Muri kutarisira kuenda mune nzvimbo dzipi?
Pari tichadzoka zvakare maitondobvise marara then tabva ipapo tiri kutarisira kuti akutobuda muHarare iko zvino tichasvikawo kuna naBulawayo tikutarisire kusvikawo kuGweru nekuzosvikawo kwaMutare. Saka iko zvino takuda kutobuda kuti titozviite nzvimbo dzakawanda kuti tikurudzire vagari kuite basa rako.
Tinonzwa muchitaura kuti chirongwa chenyu hachinei nezvematongerwo enyika asi vakawanda vanokuzivai muri mutungamiri webato reTransform Zimbabwe, muri kukokawo here vamwe vematongerwo enyika vachipindawo imomo?
Zvachose nematongerwo enyika tiri kushanda nevagari venzvimbo dzakasiyana-siyana nevemapato akasiyana-siyana kwatinenge tiri vemdc alliance vanonga variko nhasati urinavo kubudiriro, kwatinenge tiri vanotsigirawo zanupiefu kana varipo havarambi zvokuuya. Tinongoti vana vezimbabwe uyai tese tibatane tiite basa iri zvakanaka-naka zvisina kuti uyu ndiani uyu ndiani, kuti tichenese nzvimbo dzatinogara nekutida kwezvirwere zvingatiwira.